Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 28 Gumiguru October 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Chirongwa chehurumende chekunyengetedza vashandi mune zveutano kuti vasaenda kune dzimwe nyika chinoshorwa. Dare redzimhosva rinoramba kupa mukana wokubisa mari yechibatiso kumurume akasungirwa mhosva yokubhinya pamwe nekukonzeresa kufa kwemwanasikana aive asati abva zero. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vezveutano vari pasi pehurumende vari kushora zvikuru danho rehurumende rekuparura zvidzidzo zvitsva zveNational Health Service Training and Induction Modules. Izvo zvinonzi zvakanangana nekubatsira vashandi ava kuti vaite basa ravo nemazvo uye kuti vade kushandira nyika yavo. Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaInoch Dongo vanoti kunyange hazvo vari kuita zvekunzwavo kuburikidza nemapepanhau pamwe nedzinyepfenyuro, danho iri harisi kuzomisa kubuda munyika kuri kuita vashandi vezveutano vane hunyanzvi vachinotsvaga mafuro manyoro. Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakazivisa kuti hurumende yakaparura chirongwa ichi chichabatsirawo mune zveunyanzvi hwekutungamira, kuchengetedza mari, kuyananisa magakava uyewo nyaya dzekushungurudzwa kwevanhukadzi kana vanhurume pamabasa. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavima kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navadongo.
Mazwire amakazviita zvichitaurwa paTV nepamunhepenyuro nemumanyuzipepa ndivowo manzwiro atakaitawo isu sevashandi vehurumende vezveutano. Nyaya iyi hatina kumbobvira tainzwa ichitaurika kumabasa kwatiri. Takatoshamisika, tiri kutokatyamadzika zvikuru kuti inyaya ipi, zviri kubva ipi, zvichirevei, zvichienda kupi, uye kuti zviri kuda kuedza kudetsera chii pacurrent situation yatinayo pari zvino. Saka inyaya yatotishamisawo isu sevashandi vehurumende vezveutano. Tatoinzwawo kubva kuhurumende yechitaurwa kuti yakataurika kucabinet zvichianaunzwa naminista veinformation.
Tinonzwa kuti chirongwa ichi chakanangana nekusimudzira unyanzvi hwevashandi vezveboka reutano pamwe chete nekuti vange vachida kushandira nyika yavo. Munoti
zvinhu zvinotishamisa zvikuru kuti matambudziko ari kusanganiwana nawo nevashandi vehurumende vezveutano ari kutaurwa panguva ino. Ivo vashandi vehurumende vezveutano vacho vasipo. Tichingonzwa kuti kune misangano dziri kugarwa dzichitaura nhaurirano dzekuti tingaita sei kuti vana mukoti vana chiremba varambe vari pamabasa. Potobuda atingati iwo masolutions anova ivo asina vashandi vacho pachavo. Izvi tinoona zvichizotipa matambudziko ekuti tichava nemagwaro anoitwa nehurumende atingati mapolicies anozoshaya vanomatevedzera, anoshaya vanoita, kana kuti anonga asina zvaanoreva. Nekuti kana takatarisa zvanga zvichitaurika nezuro zvekuti izvo tiri kuda kuvatrena kuti vave patriotic, vave vakavimbika, vave vanoda nyika yavo, uyezve tiri kuvatrena kuti vakwanise kushingirira vashande zvinoende rambiri zvavakati beyond the call yebasa. Izvi tiri kuona zviri zvinhu zvekuti mameasures kana kuti zvavari kuisa hazvikwanisi kudzivirira vashandi vehurumende vezveutano kubuda kunze kwenyika. Hazvikwanisi kuva motivator, hazvikwanisi kuvapa manyukunyuku.
Saka mune matanho amuchatora here pamusoro pechirongwa icho ichi?
Isu tinoda kuipa yambiro kuhurumende kuti izvi zvakataurwa nezuro hazvidetseri, hazvishandi, hazvigadzirisi nyaya yetinayo pari zvino. Haisiyo solution, hazvina pundutso. Saka iyi yambiro yakanaka pakuti tiri kuona tichinzwa makunha kunha pabuda nyaya iyi vana mukoti vana chiremba vachitaura kuti nyaya iyi kana ikada kuzi iitwe itange kuitwa hurumende ikada kuenderera mberi nekuita nekuimplimenta zvavari kutaura izvi ticharasikirwa nevana mukoti nevana chiremba nevamwe vashandi vehurumende vakawanda. Saka iyi iyambiro yatinopa kuhurumende isu semapatriotic Zimbabweans sevana venyika ino vanoda nyika yavo.
Mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Dare rokwaMutare nezuro rakarasa chikumbiro chekubvisa mari yechibatiso chakaitwa nemurume akasungirwa mhosva yokubhinya pamwe nekukonzeresa kufa kwemwanasikana aive nemakore 14 uyo waakange atora semukadzi wake. Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare raMajor Street maMutare vaRichard Ramabhoa varasa chikumbiro chegweta ravahatarami mamberume chekuti musungwa atongwa achibva kumba kwake pamhosva yakatarisana nayo yokubhinya pamwe chete nekukonzera kushaya kwaana machaya. VaRamabhoa vati havazi kutambira chikumbiro ichi nekuti mhosva yakatarisana navamamberume yakabuda mudzine pfenyure uye mapepanhau emuno neekunze zvinopa kuti kupa mukana wekubvisa chibatiso zvinoshoresa matare edzimo. VaRamabhoa vati mhosva dzekurudza vanasikana vasati vabva zera dziri kuramba dzichienderera mberi nekudaro matare anosungirwa kuonekwa achitora matanho akasimba mukuedza kupedza dambudziko iri. Vatiwo veruzhinji vanotarisira kuti nyaya dzemhando iyi dzisawana mukana wekutorwa zvakareruka sezvo vanasikana vasati vabve zera vachida kuchengetedzwa kubva kune vanovarodza. VaRamabhoa vati vamomberume vachaziviswa nemusi wa11 Mbudzi gore rino kuti mhosva yavakatarisana nayo ichatanga kutongwa riini. Gweta ravamomberume vaBrian Majamanda vaudza Studio 7 nhasi kuti vaisa chikumbiro chekupuhwa chinyorwa chemutongo waRamabhoa nechinangwa chekuona kuti votora danho ripi.
Zvabuda mudare nhasi ndezvekuti mambo magistrate wanga vachinzwa nyaya iyi vaona ivo kuti hazvina kukodzera kuti hatirara mumberume abude nebail application pending trial. Saka mutongi ati hatirara mumberume ngaagare ari mukati amirire kuzotongwa nyaya yake ari mukati. Asi mambo pavanga vachipronounsa judgment yavo vanga vachiti ivo hatisi kuona paine mukana yekuti anga interfere nemawitness kana akabudiswa panze uye hatisi kuona paine mukana yekuti angatiza. But at the same time mambo wazotaura ivo kuti tikamubudisa panze futika panogona kuita public outcry since nyaya iyi iri nyaya yemwana mudiki akaroorwa asita svitsa makore anotarisirwa kuti ange achiroorwa uye mwana uyu akabata pamwiri akazofa kubudikidza nekuita macomplications pakuzodelivhera mwana iyeye waakazozvara. Saka mambo vati ivo panogona kuita public outcry so ndo chinangwa or chiri ndo reason yaasina kumupa bail. Saka isu zvataakuita ndezvekuti taakuchikumbira a transcribed record nejudgment yacho yamambo then tozviverenga we look at it closely toona kuti hapane here dzimwe nzira dzatingashandisa kuti client yedu ibudiswewo mukati mechizarira.
Vamomberume vave nemwedzi yosvika miviri vari muusungwa kubva pavakasungwa vachingorambirwa kupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Ndakamirira Studio 7 maMutare ndine Loida Moyo.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, rinoti kunyangwe hazvo sangano ravo risingazobvumidzwi kuvhota, vachapindawo mumusangano mukuru weCongress yeZimbabwe, Congress of Trade Unions, ZCTU, uri kutanga mangwana chishanu. Mutungamiri weATUS vaObed Masaraure vanoti sangano ravo richapindawo mukongresi iyi uye vachange vachitsvagira rutsigiro vanhu vavanoti vane chinangwa chikurwira nekugadzirisa zvinhu zvinonetsa vashandi. Vanoti chakakosha hakusi kukunda pasarudzo asi kuita zvisungo zvinoitwa pamakongresi pamwe nekubatana kwevashandi mukurwisana nezvinonetsa zvizvarwa zveZimbabwe.
Boka redu ramagamete tirotira zvinyu neZimbabwe haritosorani kana kurwisana nemamwe maunions. Tinotosimbisa kubatana kwevashandi vese kuti varwise unhapwa nekutambudzwa kwavanoita. Pane vamwewo vanenge vari muZCTU vanenge vaine muono wakasiyana newedu, vanoda kushanda nesimba kuti vativharire panze, vatidzivirire kuti tiparticipate mumaprocess. Tinoramba tichiengejana navo tichidzidzisana kuti zvakakoshera unity yemaworkers ichii, kuti chero vaine mapato vanenge vachisapota nevanhu vavanovasapota vanenge vasiri maworkers, vazive kuti isu tingori klasi imwe chete. Klasi iri kudzvanyirirwa ichitambudzwa nevanhu vanoti varidzive mabasa nehurumende yatinoshandirawo isu.
Vari kukurambidzai kuvhota ndevapi uye zvikonzero zvekukurambidzai kuvhota vanoti ndezvipi?
Unions anga achimiramira kutiramidza kuvhota, vazhinji vacho hatingadomene mazita zvinhu zvemumhuri, zvinhu zvemumba medu. Asi chinangwa chavo vazhinji inyaya yekuti kune Congress vanenge vaine vanhu vavo vavanoda kuti vahwine, vachifunga kuti kupinda kwedu kunotadzisa kuti vanhu vavo vahwine. Zvinova zvinhu zvatinenge tisingatarisire kuti kunyaya yekuhwinwa kwemaelections haisiriyo yakanyanyokosha. Chakakosha kuita zvisungo zvinoitwa kumacongress, chakakosha kubatana kwevashandi, chakakosha kuti tiite muono umwe chete kuti torwisana sei neneoliberalism, torwisana sei neausterity, torwisana sei nerepression. Saka ndo zvatinenge tichingofungira kuti zvichaitwa. Asi vanenge vachitiramidza, chinangwa chavo chikuru ndechekuti kuvhota kwedu kunotadzisa kuti vavo vavanoda kuti vapinde, nekuti vanenge vaine maonero avo, vaine direction yavanenge vachida kuti Congress iende nayo, yakasiyana neyatinoti tiende iende nayo.
Vamasaraure, dare redzimhosva zvarakatonga kuti hapana chikonzero chekuti nyaya yenyu inzwikwe zvechimbi chimbi, pane zvinochinjwa nomutongo uyu here?
Dare rakashandisa mutemo weudzvanyiriri weLabor Act Section 51, vakati nhuna dzedu dzinofanirwa kuti dziende kana dziri dzemaelection dzinotariswa naminista weLabor vamavhima. Zvino kana maworkers aita dambudziko pachavo, dare panze pekuti ripinde rishandise jurisdiction yaro yekuti igadzirise kodzero dzevanhu dzinenge dzichishorwa dzichimurwa, akawana zvakakodzera kuti nyaya yedu ngaiende kunotariswa naminista weLabor. Saka zvinongotiratidza kuti tine matambudziko akati wandei kubva pamitemo yedu yeLabor muno muZimbabwe neattitude wematare edu towards nyaya dzevashandi.
Zvino nyaya yenyu zvayakatadza kunzwikwa zvechimbi chimbi nedare redzimhosva, muchanovhota here paCongress iri kutanga mangwana iyi?
PaCongress iyi hatisi kuzovhota, tichange tingoriko tichiparticipata mumadiscussions ese, tichipasawo zvisungo, tichiisawo macontributions kumaresolutions ese achange achiitwa. Pakusarudza ndo patisiri kuzosarudza chete. Tinoshuvira rombo rakanaka kune makandidati ese anenge aripo. Tiitiwo kune vachavhota vavhote vaine zvido zvevashandi pamwoyo, vasavhote vachitarisa matumbu avo, asi vavhote vachitarisa chinangwa chikuru cheexistence yeCongress kuti ndeyekudefenda mainteresti eworking class.
Avo vange vari mutungamiri weATUS vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tatadza kubata munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo, sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kudayirwa. Bazi rezveutano rakazivisa nezvure kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu 84 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafane chirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine 6,675. ukuo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vape zviuru zana rine makumi matatu nezviviri zvine mazana masere nevasere 132,808. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri ane makumi masere nezvisere zvine makumi masere nevashanu 3,288,085. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mashanu ane makumi matanhatu nezvitanhatu zvine mazana mana ane gumi nevaviri 2,566,412. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Munewsday nhumwa yeUnited Nations amai Alena Dohan vanokurudzira kuti paitwe nhaurirano pamusoro pekodzero dzevanhu, kupindudzwa kwemitemo yesarudzo, kutevedzerwa kwemitemo munyika, vachiti zvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vakuru mubato ravo nemakambani avanodzidzana nawo zvibviswe. Munewsday makare vaimbove mudzimai womutevedzeri womutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, amai Mary Mubayiwa, vari kukumbiravo rubatsiro kubva kumasangano neavo vanorwira kodzero dzevana kuti vavabatsire kutora vana vavo kubva kuna vaChiwenga, vachiti vana ava havasi kubatwa zvakanaka. ZimLive.com rinoti kambani inoviga vafi yeDoves iri kupomerwa mhosva yekukanganisa ikaviga bhokisi risina chidhuna, asi payakazozviona mushure memwedzi mitanhatu Doves yakatsakatikisa chitunha ichi hama dzake dzisingazivi. Gweta remhuri iyi vafungai chimwa murombe vanoti Doves iri kubvuma mhosva iyi. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mapurisa edu nemaCIO edu ngavareke kushandiswa mune zvematongerwo enyika. Ivo pake zvavo vanomiririra vamba vane mazita akataura ndapota Mwari ngakuropafadzei mutungamirira timu kuti rege kushandiswa maererano nezvematongerwo enyika. Mumire muri ziso rinochengeta nyika, kwete kuita ziso rinouraya nyika, nokuti zvisinzi nyika yanaka hainakiri munhu mumwe chete, inonakira munhu wese. Ende ainzi yanakira pati yakati, asi kuti inonakira munhu wese anorara mari munyika. Ndatenda hangu.
Hey, makadi makadi pastor Stephen. Ndiwe William takawira kusapa. Chinondishamisa chaizvo kana ndichinzwa kuti vamutsvangwa havachatobatiki. Havachatobatika, havachadi kana kubatsira mahofisi dzavachava mutungamirira. 2017 zvati vamutsvangwa vavambere vachimiramira chose vachikomplaina kuti mahofisi haana chari kuwana achichi soso. Vese naDouglas Maiye. Douglas Maiye yenuwa kutodada kuti kwanza hambe uri pafoni, asi aitaura pa 2017 apa. Ndopana katomuzivira achipopota zvisingaite achimirira mahofetunzi kusvika mugwaba wabviswa. Ratinda mugwaba wabviswa vava nezvigaro vavakudya vamwe vava kutambura vanyararama. Nyika yedu hakuna kwatiri kuenda, aibudirire zvachose.
Zvino chizvionai nyika inonzi ino utongi hwejekerere. Mahovhetsi vari kuda kunosvitsa zvichemo zvavo kumukuru wenyika vosungwa. Kusungirwa kunzi hamuna kodzero yekuzivisa zvichemo, ifai munyerere, asi ndo vakanga vari musango vachihwira nyika. Muzvione kuti zvakaipa zvakadini. Pane vakuru vanenge vachitungamira mahovheti ndo vanopiswa mari mumuromo yokuwanda kuti vataure vachioposa zvinoitwa navamwe vavo, asi vakanga vari vese kusango. Zvinhu zvakangooma zvinongoitikawo munyika yokwedu nhasi, uye zvinosiririsa uye zvinorwadza. Iko zvino mukatarisa kuti vacho vaakutoinjoya nyika yeZimbabwe, havatozivi nechinonzi hondo. Vanongotaura vavakavanda hondo yechihwiwa, vakangozobudikira yapera voti nesuwo tatiri kuhondo. Zvakaoma, zvakaoma mwana weZimbabwe wayaura. mwana weZimbabwe wayaura. Ameno nhamo iyi kuti ichapera zvadini?
Studio 7, va Studio 7 mwamukasei, mwamukasei ana mukomata anonoka hwande. Hainini hangu inini ndinozwa kurwadziwa. Ndinozwa kurwadziwa nenyaya yeSadaki. Sadaki iri kupindira mukukurudzira kuti zvirango zvibviswe. Yona Sadaki inongoona zvezvirango chete isikaoni zvekushungurudzwa kwevana veZimbabwe. Vanodi kukurudzira kuti munyika muve mune runyararo. Motikari dzavachamisa dzakapwanywa mazuva apera asi hapana chitakambozwa. Sadaki haina kana kumbopindira asi yazoona simba rekupindira mumasankishen. Sadaki ngaipindire mukuti muZimbabwe muve nerunyararo. Muve mapurisa ashande asina divi rawakarerekera. Kwete kupindira kutaura zviro zvisina nebasa rechezvo mumasankishen izvi. Masankishen akaiswa nezano PF. Zano PF ndiyo inofanira kumabvisa masankishen. Vakaudzwa zvekuti vateedzere ngavangoita zvavakazi vaudzwa masankishen apa.
Mangwanani wahwande neStudio 7 wese warimo tinokutendai nebasa ramunotipa. Nhaya yangu iripo kuti maovhet akushamisika nhasi kuti hurumende haidi kutipa mapenshini avo mari yavo kupuhwa ishoma haikwani. Handiti vanogara vachitumwa kuti endai munoroora vanhu vemDC Alliance, endai munopisa dzimba dziwa masapurazi emDC Alliance, endai munopwanya mota dzachamisa purezidhendi anodiwa nevanhu. Nhasi uno tirikuvatisisu vhotirai chichamisa purezidhendi wevanhu anoita kuti ashandure upenyu hwavo nemhuri yavo vagoraramo upenyu hwakanaka. Iye zvino vanoswera vachisungwa nemapurisa acho ezanu PF. Hurumende yavo anoti wakarwira muhondo. Nhasi uno yavabata rafu. Ngavabatwe rafu vanhu ivavo. Havanzwisisi nguva yekuvhota vanenge vakupanduka futi vakusapota zanu PF iyoyo ichibata vanhu rafu ichiuraya vanhu vesine nzara. Nhasi uno uchema zve kuti mari yavo anotipa ishoma. Wonyengedzwa nokupuhwa kapu yeshuga, raisi, hupfu. Kuchinyirwa kudaro kunge imbwa iri kupiwa mabhonzo enyama adyiwa kare nyama yopuwa mabhonzo. Nhasi unochema. Regai vatambudzike, havasati vatambudzika.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mukuru wekambani yeFacebook vaMark Zuckerberg vanoshora vatori venhau vachiti ndivo vari kusvibisa zita rekambani yavo yeFacebook. VaZuckerberg vanoti vatori venhau vanotaura pamusoro pezvinhu zvakaipa zvavanoti zviri kubudiswa paFacebook, asi havatarisi zvinhu zvakanaka zvinoitwa neFacebook. Vanoti vatori venhau vanotsvaka zvinhu zvavanoti zvakaipa, asi havatarisisi kuti zvinhu izvi zvakamira sei kunze kwokushora chete. Facebook iri mudambudziko rekupomerwa mhosva dzakawanda dzinosanganisa kurega zvemanyepo zvichibudiswa paFacebook, kurwisanisa vanhu nemanyepo ichiitira kuti vanhu vazhinji vashandise Facebook, izvo zvinonzi zvinovaunzira mari. Vanodzidzisa kutapa nhau paUniversity of Indiana mudunhu rePennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti vaZuckerberg vari pakaoma nekuti umbowo hwekuti kambani yavo yanga ichiziva nyaya dzose idzi huripo.
VaZuckerberg mukuru weFacebook vari kuti vatorowe nhau vanongotora zvidiki, vanosarudza information diki apa nepapa kuti vazoshoropodza weFacebook. Vari kuti wemedia havasi kuona full information yakakwana nekushanda kweFacebook. Uku kushorwa kunoitwa newemedia nevanhu vazhinji vemabhizinesi. Zvinonzi wemedia vanongotsvaka tudukuduku tokushoropodza nekereke Facebook. Dai vachiongorora inonzi bigger picture, wangadai vachiona kuti Facebook iri kushanda chaizvo nemazvo kuti kusa ude information inoita kuti wanhu warwe.
Kana takatarisa basa veFacebook, chinonyanyiswa kushorwa pamusoro pebasa rinoitwa neFacebook chii?
Zvinonzi Facebook inowanzoburitsa nhau kana information inoita kuti wanhu warwe. Sezvo munoziva panorwiwa wanhu panouya wanhu wakawanda chaizvo, saka Facebook ikawana wanhu wakawanda chaizvo ino mari yayo inokuro chaizvo kubva kune wano advertiser zvinhu, ngekuti business maorganization ndeyekuti ukawana wanhu vazhinji wanoshandisa ndike your product, maadvertisers wanouya. Saka zviri kunzi maadvertisers ari kunza mari kuFacebook ngekuti iri kunza wanhu wakawanda. Zvozonzi manje Facebook iri kunza wanhu wakawanda ngekuti inoramba ichingoshambadza zvinhu zvinoita kuti wanhu warwe.
Zvino vaZuckerberg vanoda kuti nyaya dzakaita seidzi dzifambiswe sei, nokuti vamwe vanoti pane umboo hwekuti Facebook ndozvairi kuita ivo vachiramba vachiti aiwa tarisai zvese. Chavanoda kuti chitariswe chiini naprofesa?
Ivo vari kuti ivo kana kune nhau dzinoita kuti wanhu warwe, ngavatarisewo dzimwe nhau dzinoita kuti wanhu vaendere mberi murunyararo. Vari kuti wanhu ngavatarise madivi ose, ndozvekuita Facebook. Vari kuti kune nhau dzakawandisisa chaizvo dzinowaka upenyu, dzinobatsira wanhu kuti vaendere mberi. Izvozvo hazvisi kuongororwa ba. Saka vari kuti nhau dzinoita kuti wanhu warwe hadzina kuwanda zvekuti dzinopfuuridza dzinowaka wanhu. Chiripo ndechekuti wanhu vazhinji havadi kuona nhau dzinowaka upenyu murunyararo. Wanhu vanongoda bedzirinjike zvinhu zvinorwisa wanhu, ndo zvinonakidza wanhu izvozvo. Saka ndokwavanoenda ikoko. Saka iwo vari kuti zviri pawanhu, asi iwo vaZuckerberg wacho vari kuti iwo vari kuongororawo kuona kuti idzo nhau dzinoita kuti wanhu warwe wangadzii chavangaite. Saka vauya nemazano vakati kuti mamwe ndeyekuti vachaisa mari yakawanda mukuongorora idzo nhau dzinoita kuti wanhu warwe. Chechipiri ndechekuti vachaedza kuunza nhau dzinowaka kunyanya kwewadiki awa kuti wakure wachiziva kuti kuenda mberi zvinoitwa kana uchiverenga zvinhu zvinowaka murunyararo.
Vangazvikwanisa kuzviita zvese izvi vakafadza vanhu vese vari kuvashora?
Ivo vari kuti vachaedza pavanogona, asi vari kupa mhosva kunewe mapepanhau kuti nevanhu vanovashoropodza vachiti vanongotsvaka tuduku duku kune vanhu information inoita kuti vanhu warwe, asi vanoti kune imwe information yakawanda chaizvo inoeducata vanhu, inopromota ndirike progress murunyararo. Wanhu havasi kuzvitarisa izvozvo, asi wari kutiwo kwazvino vachanyatsoongorora zvakasimba chaizvo information inoita kuti wanhu warwe, kana kuti kuve nema kusanzwana kwakanaka. Vakapa muenzaniso wenyaya dzavatrump neanonzi maaltright, vanhu vane pfungwa dziri kure kure chaizvo dzinokoza bishi nemheremhere, vachiti vachaongorora kuona kuti chii chichaitwa chimwe pamberi pezvavari kuita iye zvino.
Muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania nestudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Chirongwa chehurumende chokunyengetedza vashandi mune zveutano kuti vasaenda kune dzimwe nyika chinoshorwa. Dare redzimhosva rinoramba kupa mukana wekubisa mari yechibatiso kumurume akasungirwa mhosva yokubhinya pamwe nekukonzeresa kufa kwemwanasikana aive asati abva zero. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.